Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti eno imsore nao dzanhasi chishanu kubvumbi 12, 2019. Guru kotare zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ava vari muno muWashington DC kumisangano neIMF neWorld Bank kumucheto wemusangano uyu vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani neChipinge kune vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Nyaya yekuri pavachena vakatorerwa minda yoramba ichikonzera mutauro munyika. VaNelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC, ukuwo vaDouglas Monzora havasati vadomwa kana nedunhu rimwe kuti vatungamire. Vatsigiri venhabvu vomirira kunzwa kuti Zimbabwe ichapinzwa mugungano ripi makwikwi eAFCON na8pm manheru ano. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa misangano yeIMF neWorld Bank iri muWashington DC uye mashoko egurukota rezvemari ekuti Zimbabwe ichange yave nemari itsva mukati megore. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose.